Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West, Dr. Gift Masocha, vabvuma kuti kune vanhu vakabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 asi vakabatwa nechirwere ichi muchinhoi nekaroi. Dr. Masocha vanoti munhu akabayiwa nhomba akabatwa nechirwere checovid-19 ukasha hwacho hunenge huri hushoma.
Hazvino ukabayiwa COVID ya wakutotaura kuti hachaningirika, hachaita COVID tozobayiwa COVID-19 vaccination. Just the thing that is, but that was kind of why you want to talk about my symptoms, actually I know that to be in this COVID, kuna mtu ana kubayiwa. You can still get it, but that's why you think that we are using my chances, vakabayiwa, who are keeping to be turning out before the test. Even right now, I can't hospital for the test. I don't know what I can do for the test. I can't say that we can't afford the test. But my symptoms actually are just my own. That's what we are saying.
Izvi zvatsigirwa nemutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri.
Basi chiripo ndechekuti kune vakabayiwa hakucharegi kurega kupfeka masika. Kana vakabayiwa unoona kubata chirwere, unoramba uchingopfeka chingongoteedza mitemo yakaitwa pasi neWHO.
VaMujiri vanoti vanhu vanofanirwa kuramba vachibayiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 kuitira kudzikisa mukana wekubatwa nechirwere ichi uye kuti vakabatwa nacho vakwanise kurapwa zviri nyore. VaMujiri vanokurudzira vanhu kuti vatevedzere zvinodikanwa pakudzivirirwa kwechirwere ichi kwete kushaya hanya sezvo chirwere ichi chiri kuuraya.
Iwe jena kana wakabayiwa, kana wakatobayiwa unoramba uchichengetedza zvakaitwa nezvabrechiwo, handiti kupfeka masiki, kugara mumba kunze kwekunde zvakasungira kuti ubude kunze, kugeza maoko nesipo nemvura inomhanya nekusanitaiza nesocial distance. Izvi zvinoita kuminimaiza kuti iwe usabate chirwere.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti kubayiwa nhomba hazvireve kuti munhu haazobatwa nechirwere asi kuti akabatwa nacho ukasa hwechirwere hunenge huri hushoma.
Basa renhomba nderekuti vanhu vasaite severe disease, kureva kuti kana wabatwa nechirwere chaCovid hausanyanyi kurwara zvokuti uende kuchipatara kana kuzoenda kuICU. Saka ndochokutanga ichocho, vanhu vakabayiwa nhomba vanogona kubatwa necovid-19 asi havafaniri kurwara chaizvo chaizvo. Chechipiri ndechekuti zveiyo nhomba yedu yeSinopharm yasasaudzwa kunezva efficacy yayo yakamira sei. Kune dzimwe nyika dzakatestawo kana dzichitorawo manewspaper reports ekuna UAE vaitaro nezvema 79%. Kureva kuti pane vamwe vanhu vanogona kusvika 21% vasinganasa kutora nhomba iyi zvakanaka, isinganasa kushanda muviri mavo. Saka ivavo zvakare ndevamwe vari at risk.
Dunhu reHurungwe rinosanganisira Karoi nderimwe rematunhu madiki akavharwa senzira yekuderedza kutapuriranwa kwechirwere checovid-19. Mamwe matunhu akavharwa anosanganisira Makonde, Chirundu neKaribha. Pavanhu 150 nemumwe chete kana kuti 151 vakawanikwa vaine chirwere checovid-19 nezuro, 47 kana kuti 48 ndeve mudunhu reMashonaland West, vanove vakawanda kudarika mamwe matunhu ose. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.